Ongororo yakaitwa necommission iyi gore rapfuura zvichitevera zvichemo zvavanhu yakaratidza kuti paiitwa zvematongerwo enyika pakugoyewa kwechikafu uye vebato riri kutonga rezano PF pamwe nevamwe vashandi vehurumende ndivo vainzi vaita rusarura vasingape nhengo kana vatsigiri vemapata anopikisa kana zvimwe zvikwata zviri mubato iri. Mushure mekunge commission yaburitsa zvayakawana, vakuru vakuru muhurumende vakaramba kuti paiitwa zvematongerwo enyika vachiti munhu wese aida rubatsiro Siro airuana. Asi nasi sachigaro wecommission iyi vaelasto mugwadi vati hurumende yakabvuma kucommission yavo kuti paive nematambudziko pakugoviwa kwechikafu uye yakati yave kugadzirisa matambudziko aya. Vamugwadi vati hurumende iri kutiwo vamwe vari kugununʼuna kuti vari kunyimwa chikafu havakodzeri kunge vari kupiwa rubatsiro sezvo vachikwanisa kuzvitsvagira chikafu vega.
Tinofara kuti vakuzviongorora hurumende vanotiwo kune vamwe kapa zvichemo izvi vanga vasingakodzeri kuti vapwe chikafu nokuti vanoonekwa kunzi vakabudirira kupinda vamwe vanokwanisa kuti vararame nechavainacho ichocho. Asi pane vanga vaine zvichemo zvakanyatsotiwo izvo zvakazvigadziriswa, saka tinofara nazvo. Hurumende haina nechimwe chete chatakaa tichisvora pakuunza mutemo uyo kuti munhu wese apiwe chikafu, asi kuzogoyewa kwacho kwachaka chakuitwa pasi apa ndokwakaunza kuti pave nezvichemo izvozvi.
Vamugwadi vati ishuviro yavo kuti hurumende ichaita sekutaura kwayo uye pavachaita imwe ongororo dambudziko iri rinenge rapera. Asi vemapato anopikisa vanoti dambudziko rezvematongerwo enyika panyaya dzechikafu nembeu richiri kuendera mberi munzvimbo dzakawanda munyika. Mutauri weMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vaObert Gutu vaudza Studio 7 kuti nhasi chaiko vatambira chichemo chevanhu vari kunyimwa chikafu kumashonaland east.
Nhasi chaiye musi wechishanu January 6 ndakamuchira runhare bva kunhengo dzedu dzemusangano weMDC mudunhu rechikomba mumashonaland east province vachitoti pane vamwe vakuru vanotsigira bato redu vatosungwa vatopinda mudare rekuchivhu makoti nhasi iye uno vachinzivo vakanga vataura kana kuti vakomplena apo vakanga vanyimwa chikafu nembeu paigoviwa mazuva apera avo kuchikomba zvichinzi nokuti vanosapota kana kuti vanotsigira MDC.
Vagutu vati hurumende inoziva kuti vanhu vari kunyimwa chikafu nembeu uye haina chido chekupedza dambudziko iri. Mutauriri weMDC inotungamirwa navaWalsh Mencube vakurawo nechiwai vaudzawo Studio 7 kuti dambudziko iri riri kuramba richikura munyika uye veZimbabwe Human Rights Commission vanofanira kurigadzirisa nekukasika. Vati svondo rino chete vakawana zvichemo kubva kunhengo dzebato ravo kumatebelerand south nenorth kumalipati kumasvingo nekumahu wenemanapus kumashonaland central kuti vatsigiri vebato ravo nevamwe vasiri vezanu PF vari kunyimwa chikafu mbeu nefotreza. Hatina kukwanisa kunzwa divi rebato rezanu PF panyaya iyi sezvo takundikana kubata mutauri webato iri vaSimon Kayamoyo. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rinoona nezvevashandi pamwe nekubatwa kwevanhu zvakanaka amai Priska Mupfumira kana mutevedzeri wavo vatapiwa matangaidze sezvo vange vasiri kudayira mbozha nhare dzavo. Zimbabwe yakatarisana nenzara inotyisa uye vanhu vanodarika mamiriyoni matatu vanoda rubatsiro rwechikafu munyika yose. Zvichakadai amai Makanatsa Makonese nhasi vatora mhiko yekutanga basa semukuru wekomisheni iyi. Komisheni iyi yange isina mukuru kwegore rapfuura. Mushure mokunge vaitungamira komisheni iyi, amai Esther Helena Charewa vadomwa kuve mutongi mudare repamusoro. Amai Makonesi vanoti vachaenderera mberi nebasa range richiitwa nekomisheni iyi mukusimudzira kodzero dzevanhu munyika.
Zvatirikutarisana zvokuti tiri kungoendesa basa pamberi, basa ranga richitoitwa kunyanya. I think iye zvino chatinoda kutarisana ndechekuti sezvo tavapo tive tinokwanisa kusvika kuvanhu nzvimbo dzakasiyana siyana kumatunhu ese eZimbabwe. Ndinofunga kuti ndo chinhu chatinokwanisa kunyatsotarisana nacho kuitira kuti vanhu vese vanenge vane nyaya dzavanoda kuti dzisvike kuZimbabwe Human Rights Commission vave vanokwanisa kusvika kwatiri.
Vamugwadi vanoti komisheni yavo inotadziswa kuita basa rayo nemazvo nekuda kwekushomeka kwemari. Pari zvino komisheni iyi inowana mari kubva kuhurumende pamwe nemasangano anopa rubatsiro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.